Sikuru chini pamoja kuti zinzo no kutswa kuti pachaje mbisi rakaenda ku Congress kuno kufarudza vatungamiri vatsva kana kuti kukonfirma wanga vari pokare nekuti mapato mazhinji haadi kuenda kuma Congress namba kuti vangoramba vachingonzi vatungamiri asi vasingavhoteriwi nemamemba kana kuti vatsvikiri vavo saka chii chinokudzwa kuti pachaje mbisi rakaita Congress asi chandakazoonawo pamusoro paizvozvo ndechekuti maresolution kana kuti zvakawirirana ikokoko zvimwe zvacho zvinokatyamadza sekuti vamwe masimba apresident vemdc atiwedzerwei vamwe havasina masimba anga ari pokubva kare kazhinji kazhinji mapato ezvematongerwo enyika haafani kukurudzira humbimbindoka kana kuti masimba ave ane munhu mumwe chete mubato ravo chepiri chandakaona chekuti mukusarudzwa kuvatungamiri vatsva kwikwidzo huru yanga iri pakati pavachamisa navamunzwa kuzohwina kwakaita vamunzwa kunofanira kuguma kana kana tichitarisa kuti democratic process yakamira sei kana kuti yafamba zvakanaka here asi chikuru chiripo ndechekuti vanhu havafaniri kuzoti ndabuda mupati nekuti ndadyiwa kana kuti vanhu havafaniri kuzoti ndahwina saka ndava kudzinga vangu vanofanira kuramba vachishanda pamwe chete mubato ravo kuvewo kune pati kana kuti bato rinokwikwidza zanupf munyaya dzematongerwo enyika mazuvao
totarisa pamataura pekuunganidzwa kwemasimba kumutungamiriri webato izvi zvinorevei kana kuti zvinozonongedza kupi
zvonongedza pakuti kupopotedzana kwavakamboita pakazoita verenewal vachandakai tofunga vakaona zvakakodzera kuti vawedzere masimba avo patsavo iyo asi tinonyanya kusvipa ipapo ndechekuti kana muida kuzoti zvinohwine musarudzo kana kukunda musarudzo munofanira kuuya muna vatungamiri vanoitawo mabasa nemazvo uye vanenge vachinzino iri basa ndorako here tirishanda nesimba asi kana zvese zvichitenderera pana purezidendi webato irori dzimwe dzenguva hazvinyatsoshanda kuti muvenesarudzo dzinotevera munhu wese anofanira kunge ari mutungamiriwo purezidendi wengu ndianenge achifanazodesida kuti uyu anodai uyu anozodai asi munhu wese anofanira kunge ane basa raanoshanda kana kuti maresponsibiriti aanoshanda mubato rezvematongerwo enyu.